Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 10, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvikoro zvovhurwa nhasi pasina kuwirirana kuti zvinhu zvakamira sei. Kushaya simba kwemari munyika kana kuti zigi kopa kuti zvinhu zvidhure. Tichakupai zviri kubuda kumutambo weAfrica Cup of Nations pakati peZimbabwe neCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro munyika zvavhurwa nhasi asi zvakatarisana nematambudziko makukutu anosanganisira nyaya yenzara yapfunya chisero munyika, kusiyira panzira chikoro kuyavamwe vana nekuda kwekubata pamuviri, kushaya simba kwemari yemunyika kwakonzera kudzura kwezvinhu zvichiomera vabereki, uye kusafara kwevamwe varayiridzi vachiti mari yavo haichatengi chinhu. Asi hurumende inoti zvinhu zvose zvakarongeka. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki wekumagunje kumashonaland west vaprofesa Panganai Chakanyuka vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka kune vamwe vana muzvikoro.
Shuwa zvikoro zvavhurwa zvakanaka asi vana ndaona vakazaro marodhi vachidzingawo mazvikoro vachidzokera mudzimba kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira musha. Mari hakuna uyezve vazhinji vacho vana ndavobvunza vati vakati vane nzara zvakare, havana chikafu, chikafu hakuna, drauti yapinda muzvikoro zvakare.
Vaendererawo mberi vachiti
maticho ari kuchemo nekusaiti kuti tiri kushanda but hatina zvinotikurudzira kana kuti motivation kuti basa tiri desterekezve. Zvikoro zvizhinji hazvisi kubvuma zvemabhondi zvisarivangaida US dollar straight.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vati hapana kudzidza kwaitwa.
Zvikoro zvakondikana kuvhura zvazvakatarisirwa, kunyanya vana vatadza kuya kuzvikoro. Tangoona 46% yevana ndo yakwanisa kuya kuzvikoro, vazhinji vakundikana. Pachitanyotariswa nyaya yenhamo, nhamo zhinji ichikonzerwa nedraut, kushaikwa kwemabasa nezvimwe.
Vaendererawo mberi vachiti
zvikoro hazvina mvura, tinotya nedenda rempox riri kwairi kuti pamwe karemanpox riri kwairi kuti kana ringabata kuzvikoro medu kungafiwe zvakanyanya. School feeding program iri kuratidza kuti haina kumbobudirira zvekuti itange zvikoro hasati zvane zvikwanisiro. Zvikoro hazvitorina mari yemabasics nekuti vana vari kutadza kubhadhara hurumende, iye haisi kubhadharawo mari yebhimu.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou vati nyaya yekubhadhara mari yechikoro iri kunetsa.
Zvino hazvina kumira kwazvo muzvikoro. Dambudziko guru ndere kuti vana vechikoro vakawanda havana mari dzekubhadhara school fees. Vabereki vakawanda muZimbabwe havasati vari employed, saka naizvozvo havasati vakwanisa kuti vakwanise kubhadharira vana maschool fees ayo anodhura zvikuru kwazvo.
Dr. Zhou vatiwo
dai hurumende yakagadzirisa jangwa ravarayiridzi mari inge nemari dzavanotambira zvikoro zvisati zvavhurwa, ndo zvaizopawo kuti vakwanise nge vachibhadhara mafees vanavo vachiendawo kuzvikoro. Varayiridzi wana manyukunyuku wokudzidzisa vana vechikoro nokuti vanenge varipo.
Asi munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera Vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka.
Muzvikoro maticha ose aripo. And the reports that we are getting is many of the teachers are at school. Despite the fact yekuti izvo kune vanhu vakataura kuti hachivhurwi asi tiri kuona zvakavhurwa ndosaka uchizoona dzimwe nguva isusu tichizoti regai tigare tarega kunyepa kuti hachivhurwi icho chichizongovhurwa saka rega nditi general muzvikoromo varayiridzi vose variko.
Mutauriri wedzidzo yeprimary nesekondari vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vari kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Zvikoro zvavhurwa zvinoyevedza chaizvo, hatina kana zvinhu ngamupide zvakasangana nazvo. Tiri kufara chaizvo kuratidza kuti vana vese vane shungu dzekuenda kuchikoro uye vabereki vari kuuya vachibhadhara mari yeschool fees.
Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reNational Schools Development Committee vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti
chekutanga taupanana chenjedzo nyaya yempox yekuti iri kusimuka iyi. Ndinofara kuti taita gadziriro yakakwana muzvikoro zvizhinji, vakaita gadziriro yakakwana kuti tigadzise nyaya yempox ikwanise kudziviririka vana vasabatire batire. Tofara kuti zvikoro zvizhinji zvatatenderera zvavhurwa zvakanaka nemwezva rekutanga vana vachipinda pasina matambudziko akati wandei.
Panyaya yemari yechikoro, hurumende inoti vana vabhadhare mari inotangira pamadhora mashanu kusvika pamakumi maviri zvichienderana nekuti vari kumamisha kunogara vazhinji kana kuti vashoma mumadhorobha. Kusekondari vabereki vanobhadhara mari inotangira pamadhora gumi kusvika pamakumi mana zvichienderana nekuti vari kupi, asi mari inenge ichinzi yeruvako inobhadhariswa nezvikoro ndiyo inenge yakawanda ichipa kuti vabereki vatatarike. Vachitaura mudare reparamende mazuva adarika, gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai moyo vakati vanasikana zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mashanu nevanomwe 4557 vakasiyira chikoro panzira nekuda kwekuti vainge vave nepamuviri. Pavana ava zana nemakumi matatu nevana vainge vari kuprimary. Panyaya yenzara, vamoyo vanoti hurumende yakaparura urongwa hwekubatsira vana vechikoro vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 nezvekudya muzvikoro. United Nations International Children's Agency Fund inoti vana vechikoro vanosvika zviuru mazana mashanu zvine makumi masere kana kuti 580,000 vakatarisana nenzara inotyisa munyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wadarika. Evans Azeninga, VOA Studio 7, Washington, D.C.
Vamwe vechidiki kumaruwa vanoti havasi kuwana mikana yekuzvipundutsa yakaenzana neve vamwe vavo vari mumadhorobha kana mumaguta, zviri kuzoita kuti vasarire kumashure munyaya dzekurarama upenyu huri nani. Asi hurumende inoti haina rusarura pazvirongwa zvayo zvebudiriro zvakanangana nevechidiki. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Mukomana ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa, Richard Madzinga, anogara kumaruwa ekwaSeke uko kwaakakurira. Anotsanangura aanoti matambudziko aanosangana nawo sewechidiki.
Changu chipo chiri chekutara mufananidzo kana kuti kudrawa cheart. Chipo ichi chakangokura chiri mandiri, handina kwandakachidzidzira. Challenge yatiinayo isusu vekumarural areas is hatina exposure chokutanga, uye material yekushandisa ndiyo inotinetsa kushambadza mabasa edu atinoita.
Asi Richard chete anochema nemikana mishoma kune vari kumaruwa. Mumwe wechidiki Tendai Hove anewo makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa, anogara muBhindura asi akakurira kumamisha ekuRushinga mudunhu reMashonaland Central, anoti upenyu hwekumaruwa ndehwe hwakumukwaku.
Chikoro ndaidzidza paGwangwa High School which was 10 kilometers away from home, nekuti ndiwo pavanodzidzisa yakanga iri nani muRushinga imomo. Pandakapasa form 4 maconnections ekupositor from ipapo ndamuwana waburikidzawo kune vakoma vangu ni shamwazi wako mwangu, ni shamwazi ana baba na mama, izi zinogaro wa mjimbo zirinani, maduroba.
Kuchitari swari mwedivi, makomborero mafukidze, akakurira Muharare, anote ana chano nyanya kushora, kana achitari sa makuriro akaita.
Uningo chukwanza kuhu, shanisa ushakaita sema getzi, mvura uningo inayo kwa mjimbo. Generali ya azo nje kuti, nara kwanza ukura shukanaka, it was a good experience. Izi zindri ku university, zindri pa chino University of Technology.
Makomborero anoenderera mberi achiti anoona remangwana rake rakajeka chose.
Chandaya zvinotsendiche kuti zvinenge zvakutoda kuti icheka kuvisisa setup yacho yemunyika kuti ukwanise kuita push forward. Maconnections andinawo, yeah, maconnections acho ari nani, ndinotoona kuti ndozvaningi kuti ndikwanise kuenda kwakati ndozvaningi. In 5 years ndinenge ndane 27. Ndinozviona ndani ka setup kangu, ka farm kangu, ndikwanise kuita output ari nani pa mbudzi, mombe newai.
Kana takatarisa vechidiki vekumadhorobha nevekumaruzevha, masangano anoshanda nevechidiki anosanganisira Red National Association of Youth Organizations anoti zvinoita sekuti upenyu hwevari mudhorobha huri nani munyaya dzezvedzidzo, hutano uyewo mikana yekuzvipundutsa takatarisana nemabasa. Asi hurumende inoramba kuti mikana yakarerekera kune vechidiki vekumadhorobha ichiti inowanisa vechidiki vemuZimbabwe mikana yakaenzana. Mukuoma kwezvinhu munyika, gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki vatino machakaire vanoti dai vechidiki vatsungirira munyika yavo kwete kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika.
Naizvozvo ndiri kupa chenjedzo kune avo vachada kuenda kuti nyika inoyi inovakwa nesu tese vechidiki ende isu tisunge nevayo nguva inotevera. Ndiri kutarisira kuti isu tega sehurumende tinonidza ugurwenyika tinotisapoti kana tichitaura zvetiinofeta.
Vamachakaire vanogara vachiti havana wechidiki wavanoda kusiya kumashure kunyange vachiita zvekuchera goridhe kana kurima. Anoongorora nyaya dzevechidiki uye ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reYouth Vibes Africa Ruvarashe Miti anoti vechidiki vekumaruwa ndivo vanoda kunyanya kusimudzirwa kudarika vekumadhorobha.
Tinoona kuti vechidiki vanenge vari madhorobha vanowana mukana nekuti vanenge vane accessibility, asi kumaruwa vanenge vari busy vachishanda mumaminda. Saka naizvozvo tinoda kuti avo vachona vari kutsvaga mikana yevechidiki ngavaunze maopportunities aya kumaruzevha, voudzana sabhuku madzimambo kuti vashamarare kuti kuHarare kana kuti kukwekwe kukadoma kwaita mukana webasa, kwaita mukana wekuenda kuchikoro.
Vechidiki vemuZimbabwe vanodarika zvikamu makumi matanhatu nenomwe kubva muzana, 67% zvevanhu vari munyika. Asi sangano reInternational Labour Organization rinoti zvikamu makumi masere nemana kubva muzana, kana kuti 84% zvavo hazvina mabasa akati tsvikiti. Sangano reUnited Nations Population Fund rinotiwo vechidiki kunyanya vekumaruwa vanosanganawo nematambudziko ezvirwere zvepabonde, kubata pamiviri panenge pasina kurongwa, kuroodzwa kana kuroora vachiri vadiki, zvavanoti zvinokonzerwa nekushaya ruzivo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuRussia azivisa nhasi kuti adonedza ndege dzemhando yemadrone 144 dzatumirwa neUkraine manheru anhasi mumaguta akasiyana siyana enyika iyi kunyanya kumawirira. Munhu mumwe chete anonzi afa, vamwe vatatu vakakuwara. Ukraine inotiwo yadonedza ndege dzemhando yemadrone 37 pamakumi mana nenhanhatu dzatumirwawo mumatunhu ayo nhasi. Ukraine yatumirawo mashoko enyunyuto kuIran, iyo inonzi iri kubatsira Russia nezvombo. Vanoona nezveutano muGaza vanoti zvombo zvakandwa nemauto eIsrael mudunhu iri zvauraya vanhu 40 uye kukuvadza vamwe 56. Izvi zvaitika munzvimbo yeMawasi muguta reKhan Yunis. Israel inoti yauraya varwi veHamas, asi Hamas yati aya manyepo sezvo kwaurayiwa vanhuwo zvavo vanga vakapotera vachigara mumatende. Thank you. panguva iyi hurumende iri kuzvipembedza nekuzvirova dundundu ichiti yakwanisa kudzikamisa uremu hwemari yemunyika yezig kuburikidza nekuvhara maburi akaita semisika mitema mitengo yezvinhu inonzi yatanga zvakare kukwira izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi uyu mucherechedzo wekuti remangwana remari itsva yemunyika iyi harina kujeka pari zvino mari yezig kana ichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuamerica iri kumira iri mazigi gumi nemana kana kuti $1 = 14 zig asi pamusika mutema dhora rimwe chete rekuamerica rinonzi riri kutengwa nemazigi ari pakati pemakumi maviri nematanhatu kusvika kumakumi maviri nemasere kana kuti 1:26 kana 1:28 kana kudarika imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neAfrica Center for Economic Justice muzvare chenaimwe yemutambasere vanoti kudzikira kweuremu hwemari yemunyika ndizvo zvave kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu uye hachisi chinhu chinganyanyoshamisa nekuda kwekuti Zimbabwe senyika iri kunyanya kushandisa dhora rekuamerica
naizvozvo vanhu vanenge vachinge vabata zigi vanoziva ivo kuti ndabata zigi iri haizi mari yekuti ine uremu hwakasimbiswa negold kana hwakasimbiswa neus dollar nekuti vanhu vekureserve bank havana kunge vatijekesera kuti inenge zvichizofamba zvakaita sei pamberi apa naizvozvo tinenge tichiona kuti simba rezig pari zvinhu riri kungopihwa pakuti vanhu vari kupihwa zigi iroro havana imwe choice yekuti vanotongoitora nokuti ndizvo zvavanenge vachinzi vashandisa
imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muamerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hongu uremu hwezig hunoramba huchidzika nekuti pane zvakawanda zvinoita kuti mari yenyika inge ichiruza simba
hurumende payakaunza mari itsva yezig hurumende haina kuzenge yazombokwanisa kupa vamabhizimusi kana vanhuwo zvavo vanotsvaga mari yokunze kuitira kuti zvinhu zvavanoita mabhizimisi avo afambe nomazvo saka kudzaka kuri kuita zigi uku zvinenge zvichireva izvo kuti US dollar rava kudhura nokuti riri kuwandirwa
Dr. Prosper Chitambara vesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti kushandiswa zvakanyanya kwedhora rekuamerica kuri kuramba kuri pamusoro zviri kuita kuti zigi rishaye simba
So I think ndo dambudziko riripo nyaya yemahigh imports ya credit demand even yaye loss of confidence muzig so izvozvo contributor mukuderera kwesimba rezig hatisi dambudziko rinogona kupera nyore nyore tisitakaita mamwe maservice station anotengesa fuel in zig but iwawo even anenge atengesa in zig anozodawo futi zvakare foreign currency yekuti vangu vachizotenga kureplenisha mastocks avo saka izvozvo hazvibatsira hazvo kuderedza demand yeus dollar zvinogona kungobatsirawo kukwidziridza demand yemazigi
asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vanoti zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekutambirwa kuri kuitwa zigi neveruzhinji zviri kuitawo kuti riwande pamisika
saka kana de-dollarization ichiitika tinoona mari yemazigi ichiwanda munyika asi ndo zvatinoda asi tiri kuti zvazoitika kudarikidza chipimo chatanga takatarisira zvichirevei zvichireva kuti zigi rakatambirwa zvakanyanyisisa zvoreva kuti dambudziko ratinaro hongu hatirirambi asi dambudziko rakanaka nekuti dambudziko rinotitaridza kuti kune chaedza kumberi uko mukagadzirisa chete kudengenyeka kunongouya mushure mekunge mari yacho yawandisa
nyanzvi dzeupfumi idzi dzinoti kana izvi zvisina kugadziriswa nyaya yeupfumi hwenyika icharamba iri sebhasikiti ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa
vakuru vanoti ngaivhiyiwe paruzhinji ndo zvatinoita pastudio 7 muchirongwa live talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose hurukuro dzine udzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi zvekurima zvevechidiki zvemadzimai nezvimwewo chipiri tinoite izviya
hakudani anonzwa muineni tavo kancuve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa the connection Amen.
Kupachitatu hapa.
Tiritoste, mchurongwa Diaspora Forum. Tishibata nyaya, zineche kuita, nesuzaro wa Zimbabwe, zuliku nzekwe nyika. Muineni, Junga Kandemiri, Kaviri, Pamwezi, tichita majana, ni mungu wangu, ntungamili nkomo.
Kuchina kunei.
China, ndeche mazimai, panyaya, zebu biriro ya mazimai, mchurongwa. Ngati kurukure ye mazimai. Muineni wenyu, Marvelous Mshana Nyahuye, tichita majana, ni mungu wangu, standakile mshanga.
Ngati sangane yipa live talk na 8 o'clock masondo ose kubamuvuro kusika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook, nepa web page inoti www.voashona.com.
Makate ere lako Studio 7 tichitefe nyura tere pa muzinda we Voice of America mu Washington DC. Mchirongwa chatino tarisa shuruku itika mu America, mutewezeriwe mutungamiri wenyika ya America, amai Kamala Harris, nevaive mutungamiri wenyika ya America wa Donald Trump, variku itagakava, revaru kwekwizana musaruze mutungamiri wenyika kana kuti presidential debate, nasi mamba kweza. Wakawanda mu America ne pasirose, vakatarisira gakava iri zvikuru sezvo amai Harris, varigweta uye vaive muchuchisi ukuwa Trump, vachizika mwane kugona kutaura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 abata muzvinafundo Chipo Dendere vanoenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mudzidzisi pa Wellesley College mudunhu reBoston muno muAmerica.
Anyera nasi kuchange kune debate pakati pa muzvare Kamala Harris na va Trump, former President Trump. Vanenge vachidibeta kuti tione kuti anonzwisisa nhau dziri kunetsa vanhu pamberi kokunda mumwe ndiani. Vazhinji vari kutarisira kuti hapana chatichadzidza chakanyanya pamusoro pepolisi nekuti kuchangova kutukana nekunyombana chete chete. Muzvare Harris vari kutarisira kuti vakavamirira vaTrump vachange vachivapindurawo zvinoenderana nezvavanenge vavapindura. VaTrump vakatotanga kunyomba muzvare Harris nekutaura kuti vapfupi. Saka vanhu vazhinji hatisi kumbotarisira kuti takatarisira polisi pane chatichadzidza kubva kudebate iri chatisati taziva nakare.
Semaonero enyu, amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party vachataura nezvei mugakava ranhasi? Tozotarisawo vaDonald Trump vari kumirira bato reRepublican Party, munofunga kuti vachataurawo nezvei?
Havazoshayiwo zviviri kana zvitatu zvavanotaura zvinosimbisa divi ravo. Ndinoona kunge maDemocrats vachataura nyaya yekuti President Joe Biden pane zvizhinji zvavagona. Vachataurawo kuti isusu tiri kuda kuramba tichigonera vanhu. VaTrump vachataurawo kuti pavakanga vari muofisi ivo ikonomi yakanga iri nani. Saka vanogona kupinzawo nyaya dzakaita seidzodzo. Handifungi kuti vanozoshaya zvakakosha zvavangataura. Asi maonero angu ndeyekuti nguva zhinji ichapera vanhu ava vachinyanyisa kutukana.
Sei muri kudaro?
Nekuti ndo matauriro azviri kuitwa munews, uyezve ndo matauriro ari kuita matimu avo. Asiwo maamericans zvinhu zvakaomera vanhu, saka vakaregedza kutaura nenyaya yekuomerwa kwakaita vanhu zvinhu, vakarega kutaura nenyaya yemapolisi zavo. Muzvare Harris vanogona kutaura nyaya yekuti vari kutarisira kubatsira vanhu vanenge vachida kutenga dzimba. VaTrump vachataurawo kuti vanoda kuti vemabhizinisi vadzikisirwe matax. Saka ndinoona kunge nyaya idzodzo dzichauya padebates. Asiwo mazuva ano pane nyaya yanga ichinetsa yemahaitian immigrants nevamwe. Iyoyo yakaoma former Democrats kuti vati tinongoda kuti vanhu vapinde. Asiwo maRepublicans ari kuwanza rusarura ganda. So mafungira angu ndinoti nyaya iyoyo yakakosha.
Awanga vari muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7 Warwick Wesley College muBoston muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiniko pa Studio 7, makadiniko pa Studio 7.
Hai sitisi watiriri vi studio 7 niseva hombe. Haa, batisi nisichemo. Nisichemo na mkuma jonga. Hai wa. Kana mechiri nga manjita nyuzi zaba. Munofana kufura wazi ma audio idu hapa. Munofana kutufura ma audio. Tifare kana taa kutirira studio 7. Tichitwati chitaura. Tatida angu. Mwa nezu warakanaka. Ndi Mr. Saiti, Saitas. Barras Newbanks.
Haa. Mnangagwa dai agona ita tsitsi president mnangagwa dai va step down vambopo vamwe mukana vanofanwa kunzwa tsitsi nezvirikuitika especially in South Africa mabatirwa ari kuitwa vanhu vanhu vachishungurudzwa zvandai ambo step down asunungura vanhu veZimbabwe. Zimbabwe haisati yawana kuzvitonga kuzvera inamo yega yega kuvana veZimbabwe. Inamo yega yega.
Studio 7 makadini hapo muri kutaura ndimukoma chidembo taiti utama. Vabereki tine matambudziko, tine dambudziko pamazita atitambudza dambudzo ngatitumidze mazita tafunga. Haiwa ndinokwazisa vateereri vose nevashamarari vechirongwa.
Masura sei pastudio 7 ndini wondi kutaura ndikuno kuCape Town. Nauye vanhu vari kusungwa munomu nehomafezi munomu yavaLeoni Schreiber ichangopinda ine dzungu iyi kutamba nenguva. Vanhu vemuSouth Africa vanofanira kungwarira minista achangopinda weDA. Iparty isina pundudzo, iparty isina future, party yomunhu asingazivi zvaanoita. That is why pakatora ministry yakatanga kushungurudza vanhu. Iye zvino zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kusungwa, vasungwa ane mari haasi kudhibhodhwa. Kuti vari kuda mari yakaona ma 3000 ma 4000 pamunhu, kana kuti udza hama dzako dziuyeni mari iyoyo votora mari vokuburitsa.
Manheru akanaka vateereri veStudio 7, tiri kuno kuzvimba North kune Eldorado Mine. Tiri kubvunzawo kuti munyika muno muchiri nemutemo here. Mainspectors of mines vakavhara Eldorado mine vaibata ne 3 kgs dzegoridhe dzisina kuendeswa kuFidelity nedzimwe mhosva dzakawanda. Pasina vhiki wavharwa mugoti uyu wakavhurwa machina vachiti vane wekuministry of mines Harare wavanodya naye.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirei mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Zimbabwe iri pakati pekutamba neCameroon mumutambo weAfrica Cup of Nations qualifier mugroup J. Pari zvino zvibodzwa zvakamira zvakati Zimbabwe 0 Cameroon 0. Mutambo uyu watambirwa kuMandela National Stadium kuUganda uko Zimbabwe iriyo iri pamusha. Muchirongwa cheve chidiki chethe connection na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwetrom. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvikoro zvovhurwa nhasi pasina kuwirirana kuti zvinhu zvakamira sei. Kushaya simba kwemari yemunyika yezigi kopa kuti zvinhu zvidhure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyai mwina Stanley Kilemhlanga.
Só com isso, cara.